imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kune mwedzi uno watiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command and Mpfumbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainputs kusupplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapapa ndo panoita nyonganyonga. Reti yoita chamuramba mhuru. Pari zvino inonga yakadidzikamire nekuti vanhu vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamugano?
Marobhi uko kumagemu vanenge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaketi inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashomanana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemaunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa wabhadhara mari iri nani kuti igone kutoramba ichibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverenge 175 US. Nekuti iyo ya 175 US haifana zvichiripo nekuti inobhadhara maroom 2 waidentity munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa mwedzi wese. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa$2 trillion kuti iwedze vashandi mari. Zvoita futi kuti vachapowa mari rakuti havatendi Zimbabwean dollar vachanotenga US dollar reduty zvafuti. Saka stability yavari kutaura iyi vari mhaya naye tinoiti fake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamusanyu semhuri mechipinda kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachiseva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Kana muchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuitisabiri dzavanayo vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabhizinesis. Zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvisafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri?
Hurumende yavasi kutora maadvert atokuvapa zvizere ndofunga mbudzi wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya yetinayo yekutanga ndeye production. Saka tikamira kubhadhara makontrakti chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko riri pagiraundi reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions. Ndiye ani ane shungu dzekuenda kuproduction kana iziva kuti akaona mari pamusika hurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.